Shawnee waving at Lee, Kalashi and boy. Mugaratia, Cheru mukaita kundi shibisa. Disipa muchiti pisa. Kuudza vanhu zvakaipa kuti mugondi venga makawandisa. Kuplana kundi shibisa. Kuita unu wemapurisa. Zvekuda kungoridza vamwe vanhu tasvika ukundiko kufarisa. Takuita sehoshwa musauti. Tichakujamba ipa tinoronga round. Handekwao, handekwao. Diana rure vanoreruka muround. Diri mukuru kunge founder we sound. Segorangu tight, rine mabout. Handekwao, handekwao. Alani kitiri mudenga kwete ground.
Kusangana ninyoka shwese ni magorila. Panzi pane energy ya vanu ya kashiba. Panu